Varimi ava vari mumatunhu anoti makonde, mangura nezvimba vanoti vaneta nekugarira guyosembwa panzvimbo dzinopuwirwa zvekurimisa dzeGrain Marketing Board kana kuti GMB muChinoyi, Murombedzi neBanget. Varimi ava vanoti kunonoka kupinda muminda kuchaita kuti zvirimwa zvavo zvitadze kusvika, izvo zvichaderedza gohoro ravo zvakanyanya. Vasimbarashe Kateo vekumakonde avo vane mazuva matatu vakagarira mbeu nefotereza zvemahekitea makumi mashanu vanoti kunonoka kurima kuchaderedza gohwo ravo.
Kera ari kuita varimi kupuhwa mainputs panyaya yecommand agriculture kwakutokanganisa gohwo ratatikatarisira.
Vakateo vanoti hurumende haina kuperera panyaya yekupedza nzara munyika.
Zvinhuka ndozvazvitori. Because kana mutedzeri wemutungamiriri wenyika akatitaurira pajekerere kuti takawana mari yakakwana, ko zvinhu zvacho zviri kupi?
Mumwe murimi wekuBanget vaInnocent Chesa vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vakarega kupemha mbeu nefotereza vachiti vachayamurwa nehurumende pasi pechirongwa ichi, asi kusvika pari nhasi hapana chati chabuda.
Dambudziko guru ratiwana nderekuti mbeu hadzisi kukwanisa kubva kuuya kubva kucommand agriculture, uyezve zviri kuita kuti zviwedzere nezvekuti zvone kupresidential input hatisi kukwanisa kuzowana futi kuti dzive zvinongo zvinoti zvinotibetsera.
Mukuru wecommand agriculture mudunhu reMashonaland West amai Edna Shambare vakagezera maoko kubazi reGMB vachiti ndiro rinoona nezvekupiwa kwembeu nefotereza. Asi mukuru anotaurira GMB amai Muriel Zemura vanoti vachataura chete kana vataurirwa zviri kuitika kumatunhu ose munyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ava vanovasa chigaro wekomiti yekabhineti inoona nezvekuwanikwa kwezvekudya munyika vakaparura chirongwa checommand agriculture mwedzi mishoma yapfuura nedonzvo rekurima zvekudya zvinokwanira munhu wese munyika. Vamunangagwa vanoti hurumende yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kubva kune mabhanga anokweretesa pamwe nemakambani akazvimiririra ane chekuita nezvirimwa. Nzvimbo inosvika mahekita zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yakasarudzwa kuti irimwe chibage chinofanirwa kusvika mamiriyoni maviri ematani aya anokwanira nyika yose pagore. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.